Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti kuparurwa kwakaitwa mari yemabond notes neZimbabwe hakupedze dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Mashoko aya ari kuuya apo Reserve Bank of Zimbabwe iri kutumira matikitivha kuzvitoro kuti isunge vanonzi havasi kuendesa mari kumabhanga nechimbi chimbi zvave kunzi neRBZ zviri kukonzera dambudziko rekushomeka kwemari. Asi mukuru weIMF muAfrica vaAbebe Amero Selassie vakaudza vatori venhau muWashington DC kuti kuparura mabond notes hakungapedze dambudziko rekushomeka kwemari muZimbabwe. Vanotiwo Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise mitemo inopa kuti upfumi hugadzikane ikwanise kutanga kutengesa zvinhu kunze kwenyika yowana mari. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotendera neIMF asi vachiwedzera kuti Zimbabwe inofanira kumira nyaya dzeuori.
Ndinobvumirana nezvaataura kuti nyaya yedu haisingori yokutsvaga mari yokushandisa kana kuti mabond notes kana aingawe maUS dollar. Nokuti mari yatinoda kushandisa inofanira kutanga yashandirwa. Saka zvinhu zviviri zvatinofanira kuita kushanda, ngati masectors ese, ingawe kurima, ingawe zvicherwa, ingawe tourism, ingawe financial sector, mapazi ose anofanira kunge achishanda. Asi hakusi kungoshanda chete, vanhu vanofanira kunge vakaurimbika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanotenderana nemaonero eIMF aya.
IMF ya rova gudo ni mganwa. Chekutanga, bond note, inowa $200 million ya wacha pwenda. Inowa mare shoma nana, kuti haikuwa nisi kuti iti ipe mare ya tuku kuda mnika, inoshika kuma $6 billion kuti nyike inge jifamba. Vachi na masa, vaka jigamari yuma benge, nukubudi zina kupama tutorial deals. Saka, taapa situation ni kuti ma deals ya waka hapa, patuja rebiliko zipesiwa zivaku economics ano zima short term financial instruments for 3 months aanga itise bond inoita for 10 years. Saka chikwere chia wane kuma bank chia kushua 4.4 billion. Saka tika printa bond note ya 200 million haikuwa msiku zorra mare iyo ya 4.4 billion tunungura batine dambu ziko rekuti kuma bank hakuna mare.
Asi mukuparura mari ya mabond notes governor wa RBZ Dr. John Mangujga vakati anobatsira
mabond notes ya tukuza asiri kuti vanhu vangatyana kana kwese. Tinobatsirawo nyika yeZimbabwe kuti vanhu vaexporte magoods zvakawanda mari ipinde muZimbabwe ndokunyika pfumo yenyika ukurire.
Vamangudya vanoti chimwe chiri kunyanya kuita kuti dambudziko rekushomeka kwemari rinyanye kunetsa inyaya yevemakambani vasiri kuendesa mari kumabhanga. Nekuda kwefungidziro iyi, RBZ yave kutumira matikitivha eFinancial Intelligence Unit kunomanikidza vemabhizimisi kuendesa mari kumabhanga. Vachitsinhira chirongwa ichi, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanotiwo pasi pemutemo weBank Use Promotion Act Chapter 24 vemabhizimisi vanofanira kuendesa mari kumabhanga mukati mezuva rimwe chete. VaDenford Mutashu, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vanoti vanotenderana nedano ravamangudya.
Kubva pazatanga ndinoona kunge zviri kushanda nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo vanotenderana nedano reRBZ.
Kuti nyika ifambe takafanira kubhenga mari especially isusu tiri mufomal sector. Ndiwo mutemo uripo munyika yedu kuti ndo zvinoita kuti tisagone kuimporta maproducts ari maraw materials nezvakadaro.
Asi Dr. Mugano vanoti zviri kuitwa navamangudya kupedzera hoko padehwe retsindi.
Havishandi, blessing havishandi. Nyika ino yakatura haisiri tax shop. Havana capacity yekuenda kunoita police munhu wega wega kuti watengesa matimati ako esamari mubank. Havana kunonzi kuda kuvhara pombi iri kubuda mvura nemadhaka haivhari mvura inapachibuda. Zvinofanira kuitika munyika yega yega sekuSouth Africa. Munhu anofanira kusununguka kuziva kuti ndabata mari ndoendesa kubank. Anofanira kuyava hope kuti mari yangu iri kubank nekuti paanoedira anoiwana kubank kwacho inonga ichimupa interest rate. Manje yemuno
inomuka yarumwa rumwa sekutaura kwaita chipanga uno chichiasi kudzira chete vanhu vari kuita magymnastic yavo kwaudza ikoko vari kutoita kuti nyika iende mberi nekuti ndo vari kukonzeresa kuti vanhu vange vari kumabasa vari kutoita kuti nyika mafuta ange ari paidzimotikari nekuti vakasadarwa iye mangodya wacho haana mari kubank bank ikoko nekuti kune makus ariko makus ekuti ukaapplya mari kuti upuwe mari kune dzimwe nyika wotika zvii kusouth africa inotora 3 to 6 months asi ari kungoona mafuta aripo ari kungoona zvinhu zviri mumashopu anofanira kubvunza kakuti 6 billion itakatenga gore rakapera yakabva kupena kuti haina kupfuura mubhengi make imomo asi ndo zvakaita kuti nyika ine inge ichienda mberi kunyange zvavo chityora mutemo asi havasi kutyora mutemo nekuda
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nemari dzekune dzimwe nyika muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona kusvika pari zvino RBZ inoti yakwanisa kudhinda mari inosvika zana nemakumi maviri nerimwe yemabond notes kana kuti $121 million.